United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 zvita 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu ayo anouraya vanhu akatouraya vanhu makumi mashanu nemumwe kubva zvatanga kunaya. Sangano rePTUZ rinoti varairidzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende asi havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano revagari veHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vari kutyira kuti vamwe vanhu zvikuru vari munzvimbo dzakaita seBudiriro vanogona kuwirwa nemidhuri iyo iri kupinda mvura yakawanda sezvo kuine mafashamu. Vanoona nezvenjodzi veCivil Protection Unit kana kuti CPU vanoti vanhu makumi mashanu nemumwe vafa munjodzi dzakasiyana-siyana dziri kukonzerwa nekunaya zvakanyanya kwemvura. Veze mamirure ekunze veMet Department vakayambira kuti svondo rino kusvika mangwana kunenge kuchinaya mvura yakawanda munzvimbo zhinji dzenyika kunyanya muHarare, Midlands, Cholocho, Binga, Ngulumani, Ngeta neCowdery Park. Idzi nzvimbo dzagara dziine dambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba akatanga nekuvabvunza mamirure akaita zvinhu muHarare.
Mvura yawe kunaya zvinofadza zvekuti vanhu vazhinji vakanga vakatarisira kuti mvura inaye, asi kunaya kuri kuita mvura kwabva kwaunzawo mamwe matambudziko mukati meguta reHarare.
Matambudziko apa yavashuma?
Matambudziko anosanganisira kukukurwa kwemigwagwa zvinoyedzera makomba ari mumigwagwa yakatofa kare. Zviri kuita zvakare kuti tsvina dzinenge dziri dzakaungana munzira umu dziri kuuya dzichiunganidzwa mumadrainage. Madrainage obva ayedzera kuvhara. Izvi zvinoita kuti migwagwa inyanye kuchereka yoita makoronga. Tiri kuona zvakare dambudziko rekuti kuri kuita masuweji. Mvura ikange yati nayei iri kukukura masuweji wayo zvonopinda mukati nenzizi dzinoenda kunopinda muna Chiwero. Dzimwe nguva tsvina idzodzo dziri kuenda kunobatana nemvura inomwiwa nevagari yemuzvimigodhi zvisina kudzika. Tiri kuona zvakare rimwe dambudziko rekuti pakuri kunyanya kunaya kune vagari vakadzimba mumawetlands matingati mumatoro mumabani.
Zvii zviri kuitika munzvimbo dzakadai?
Tanga tichitenderera mukati menzvimbo yeBudiriro. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti tine vagari vakatopiwa pekugara mumabani. Budiriro 4, Budiriro 5, Budiriro 2, Budiriro 3. ukatarisa dzimba dziri kuzara mvura mafoundation ari kuratidza kuti ari kuwandirwa nemvura zvekuti dzimba midhuri inenge ichiita zvekudhirika yakajenga kuratidza kuti mvura iri kufamba nemukati memidhuri
zvine dambudziko reizvi vashumba
mukufamba kwenguva midhuri iyoyo yedzimba ichadonhera wanhu vanhu vachigona kutofira vari mudzimba dzavo rinozove dambudziko guru tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzakagariswa vanhu pasina kugadzirwa migwagwa nzvimbo idzodzo hadzichafambiki motokari hadzigoni kufamba vanhu chaivo kuti vafambe munzvimbo idzodzo munenge muine makomba ekuti munhu anogona kutotsvedza akanyura akatokwara saka tiri kuona kuti kunyangwe mvura vanhu vanga vakaitarisira zvikuru uye iri kunaya zvekunaya chaizvo asi zviri kuita kuti kusare kuine vamwe vari kuchema vasina pekugara
mukuru werimwe sangano revagari veHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takamafira Zhou, vanoti varairidzi vatsva zviuru zvishanu vari kuda kupinzwa basa nehurumende havana zvakawanda zvavanogona kubatsira mukuderedza basa riri kuitwa nevarairidzi pari zvino. Vanotiwo varairidzi vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa. Vachitaura nedepanhau reHerald, gurukota rezvedzidzo vatorerai moyo vanoti mugore ra2024 vachapinza basa vadzidzisi zviuru zvishanu chete uye havana mari yekutora vamwe. Hurumende inoti pari zvino mudzidzisi mumwe chete anodzidzisa vana 45, 1:45, asi chinangwa chayo ndechekuti mudzidzisi mumwe chete ave nevana 35 kana kuti 1:35. Asi Dr. Zhou vanoti vamwe varairidzi vane vana vakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kuwedzera varairidzi 5,000 panodiwa varairidzi 50,000 chikamu chishomanana chinopa kuti chisagadzirisa dambudziko remuzvikoro. Dambudziko remuzvikoro ndekuti varairidzi vakaremerwa nevana vavanodzidzisa.
Vanenge vari vangani?
Tine varairidzi vanodzidzisa vana vanosvika kuma 84 vamwe kuma 107 zvinova vana vakanyanyisa kuwanda zvikuru kwazvo zvokuti zvinokurira kumusoro setsvimbo zvichizvimbira varairidzi vachitadza kuticha vana vavo mune zvakanaka. Chatinoda ndechekuti muzvikoro muite muchechetere mvura yeguvi. Varairidzi 50,000 vakashota muzvikoro vopinda muzvikoro umu kuti zvinhu zviendeke uye basa riite mune zvakanaka. Saka tifari sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti 5,000 chete ndo varairidzi vachange vachizorekrutwa. Isu tine shortage yakakura kudaro. Saka ndinoona sokuti ministry pamwe chete negovernment vari kuita dande.
Sei muchidaro?
Vana vadiki ndiwo musimboti webudiriro mune ramangwana. Saka ndiyo best investment yenyika. Saka tatifanira kuinvesta muquality public education nekuona kuti varairidzi 50,000 vari deficit vava muzvikoro. Chechipiri, mari dzinotambirwa navarairidzi anongori mashangura pasi.
Zvii zvamurikurudzira kuti zviitwe?
Zvinhu zvanga zvakanaka kuti zvikoro zvisati zvavhura kana kuti kotoro re2024 rokutanga risati ratanga mari dzavarairidzi dzopamidzirwa dzovawo dzine nduramo kana dzosvika pa 540 basic salary. Zvingapawo kuti varairidzi vaite manyu kunyuku voziwawo kuti basa ravanonotanga vanenge vachitambira marini, asi dambudziko guru zvisinei netsamba dzatakanyora tikatadza kureviewa kotore rekupedzisira, because taifanira kuita makotary review. Hapana kuzoita kotary review pasati papawa bonus mugore rino ra 2023. Tichizoita futi review muna January varayiri zotanga basa vachiziva kuti mari yavanenge vachitambira inenge yakadini.
Izvi zvinorevei Dr. Zhomuga tsanangura here?
Izvezvi pari zvino hapana murayiridzi anoziva kuti mari yacho ichange yakadini. Chatinongoziva ndechokuti 300 yakanzi yanga iri allowance yavo basic salary. Saka mari iyi ishoma zvikuru, nokuti tenge tichidawo kuti mari inotambirwa nomurayiridzi ingewo ichikontributa kupension inozochengeta murayiridzi aretire ba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Shou, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Chirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR, chakatangwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush, chinonzi chabatsira zvakanyanya kurwisa HIV and AIDS munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanotaura vakamirira muzinda weAmerica muHarare kana kuti Public Affairs Office vala researcher vanoti pasi pechirongwa chePepfa Zimbabwe yawana mari inosvika biliyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 billion United States dollars kubatsira Zimbabwe kurwisa HIV and AIDS kubva muna 2006, izvo zvabatsira vanhu vakawanda.
The US government has invested over 1.7 billion US dollars in Zimbabwe since 2006 to strengthen and health systems and support people living with HIV, helping Zimbabweans live longer and healthier lives.
Hurumende yeAmerica yaisa mari inodarika 1.7 billion yemadhora ekuAmerica muZimbabwe kubvira muna 2006 kusimbisa nyaya yehutano uye kubatsira vanorarama neutachiona weHIV. Izvi zvabatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame makore akawanda uye ane hutano.
Vatizve,
of the 1.3 million Zimbabweans living with HIV, more than 1.2 million are now on life-saving HIV treatment thanks to PEPFAR and support from other donors. Amazingly, 97% of those on treatment have also achieved viral suppression, meaning they can no longer transmit the virus to their partners if they continue to take their treatment.
Pavanhu 1.3 million munyika vari kurarama neHIV, vanhu vanodarika 1.2 million vape pamushonga weantiretroviral therapy nekuda kwerubatsiro rwePepfa nevamwe vabatsiri. Uyewo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zveavo vari pamushonga vave neviral suppression, kureva kuti havachatapuriri utachiona kune vanosangana navo pabonde vakaramba vachitora mishonga yavo nekudzikisa ukasha weutachiona uhu.
Vachitaura pamusangano vakaita nevatori venhau padande mutande reZoom vanoona nezvezvirongwa zvekuchengetedza utano muAmerica kusanganisira kurwisa HIV and AIDS kana kuti US Global AIDS Coordinator and Senior Bureau Official for Global Health Security and Diplomacy Dr. John Gengason, vakatiwo pakatanga chirongwa chePepfa ichi muna 2003 danda reHIV and AIDS raive raparadza upenyu zvakanyanya kunyanya kunyika dzichiri kubudirira. Asi vati kuburikidza nehomwe yakatangwa navabhushi zvinhu zvashanduka munyaya dzeHIV and AIDS.
This bold decision by President Bush, 20 years of bipartisan support from Congress and the generosity of the American people resulted in over 25 million lives saved, including more than 5.5 million babies who have been born HIV free because of PEPFAR.
Chirongwa ichi chakatangwa na wa Bush uye vachitsigirwa ne Congress chararamisa vanhu vanodarika 25 million kusanganisira vana vanodarika 5.5 million vazvarwa vasina utachiona we HIV ne AIDS nekuda kwe PEPFAR.
Vakati donzo neshuviro yehurumende yeAmerica kuona kuti homwe yePEPFAR yazadzikisa chiga chekupedza denda reHIV and AIDS muna 2030. Vatione kuda kwezvirongwa zviri kuitwa pasi pePEPFAR kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Donzo rakatarwa neUNAIDS rekuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvizive pazvimire pachirwere ichi mushure mekuvhenekwa, uye kuti zvikamu zvimwe chete zvozviwane mushonga nekudzikisa ukasha wechi chirwere ichi panosvika gore ra2030 rava pedyo nekuzadzikiswa. Zvirongwa zvePEPFAR munyika zvinosanganisira kubatsiridza kuti vanhu vaongorore ropa pachena, kuongorora chirwere chegomarara remuromo wechibereko icho chinobata vanorarama neutachiona, kunyanya kuongorora vane utachiona weHIV and AIDS kuti une uturu hwakadii kana kuti viral load testing nezvimwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pa studio makadi zvenyu vasamarari yanofara chaizvo, ndofunga makava ne Christmas yakanaka. Ndinotoda kutaurawo kuvanhu vekumatebeland nemidlands kuti regai kubatiwa kumeso nemurume uyu anonzi Mnangagwa. Ndiye aiva musori mukuru wegukura hunji. Asanyepere kuti hanzi brigade we 6 brigade ndiwo aisvika. Aiwa, ndiye zvinotonyadzisa zvaari kuita izvi. Zvinotonyadzisa kuti hanzi atengera masabhuku, zvikwanisiro, makombiyuta. Tine nherera dzisingaendi kuchikoro, tine nherera dzisiri kutombodzidza, dziri kushaya zvikwanisiro, nasotiudza kuti ari kumutsiridza gukura hunji, ari kutengera masabhuku makombiyuta. Sabhuku vanoziva chiine kombiyuta. Ava baba ava vanonzi Mnangagwa vakoniwa shemu, vakoniwa Zimbabwe, mataikoniwa. Zvonyadzisa zvamurauta zvegukura hundi izvi. Imi murimi maiva murongi.
Mangwanani vahwande nevose vakateerera Studio 7 kwa dzina dzamangwanani ano. Ndinoda kupinda pashoko rachitaurwa nava Mahembe kuti nyika dzekumavirira idzi dziri kuda kudzoka kuZimbabwe. Ndinoona kuti chinda nguva chokwadi choti nyika dzekumavirira dzava kuda kudzoka kuZimbabwe, nekuti zvava kuitika kuZANU-PF zvinhu zvinoratidza zvoga kuti ZANU-PF yachinda nguva tinayo. ZANU-PF yava kuda ingoma yava kuririsa kuda kudambuka, haichazivi zvokuita. Saka ingoma yava kudambuka vekumavirira vanovona, and vane nguva yavanogona kutarira vachiona kuti kusvika pakadai panenge padai, kusvika pakadai panenge padai. And zvingava chaizvo zvinenge zvichidobetsera Zimbabwe kuti nyangwe yava kutogwavo neimwe pati inenge ichiziva kuti Zimbabwe inenge iri nani dani pokuti irambe ichingova neZANU-PF. ZANU-PF yakonewa zveZimbabwe zvachose. Ndatenda vakatenda Studio 7.
Makadi anotonoka vande paStudio 7 naiye kutaurwa kuti hadzi kunopa madzishe makombiyuta kutaura zvake zvakaitika kumidlands tewest hotel. Ndini ndinenge ndapa, ndobva ndatoda kunotsvaka mbavha yacho. Ndiuda azvireve chiro kwazviri pachina zvokuti ngaangobatwe kana abatwa ovharirwa mukati zvatopera. Ndiye munhu akonzera kukura hunde.
Makadini vanashanduko, makadini vana veZimbabwe. Ndoda kumbotaurawo maonero angu maererano nezviri kuitika zvekunze chikoro mahara gore rinouya. Mafungiro angu ndeyekuti vaMnangagwa vari kutoziva kuti obviously is going to be fresh elections in Zimbabwe, so vaakutotanga kukampeina manje. Muchatozwa, I think ndomafungiro angu vatotanga kukampeina kuitira kuti panozoitwa mafresh elections vanenge vane chekutaura kuti but look, I give you fresh election. Like if I go to my quarters towards elections, I'm talking fresh election. So my elections are up here and now we start again. Which means I'm not going to go it, you know.
Mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tanono kakuya huu, tazumuzwa masu. Ujiwe, hey. Tarwaziwa, tarwaziwa swabereka paka ipa. Shua kuti wanaanu tzidza. Mujibadala school fees, utenga majuzi, utenga busu, utenga ni choko shua. Utenga ni choko. Umende biatu wadzisa shemu, wabereka warwaziwa. Izvese zvaari kupedza simba achingoti kukura hunde ndezvekupenga. Mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tanono kakuya huu, tazumuzwa masu. Udiwe, hey. Tarwadziwa, tarwadziwa swabereka paka ipa. Shuwa kuti wanaanu tzidza. Uchibadala school fees, utenga majuzi, utenga busu, utenga ni choko shua. Utenga ni choko. Umende biatu wadzisa shemu, wabereka warwadziwa. Izvese zvaari kupedza simba achingoti kukura hunde ndezvekupenga.
Ini ndirango taurawo panyaya iyoyo yekuti iri kutumwa masabhuku kuno kuti vatsvake nyaya yakaitika. Kuti pane asingazivi here kuti gedhi ndo yakaenda ikanouraya vanhu. Brigade yakangomuka here yakati ngatinonouraya vanhu kana kuti ndiye akaitumira kunoti iuraye vanhu ikoko. Naivo vese ukuona waivo masabhuku akapiwa macomputers kuti vatsvake nyaya iyoyo. Vabereki vakaurayirwa nyaya vana vavo vakangoona sabhuku asvika pamba pavo. Sikai munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunamba idzodzi kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Israel ayo arikuenderera mberi nekubomba muGaza anoti ane urombo nekuuraya kwakaita vanhuwo zvavo nemusi wesvondo panzvimbo inochengetwa vapoteri vemaGaza. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu makumi manomwe vakafa pakarwiswa kamba iyi nemauto eIsrael. Israel inoti ndege mbiri dzange dzichida kubhomba varwi veHamas vaive pedyo nekamba iyi ndivo vavaida kuuraya. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatsvage nzira dzekuunza runyararo nadzo. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nechimwe chete vafa muGaza uye mauto eIsrael 156 nemanomwe. Hurumende yeDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC iri kuramba zviri kukurudzirwa nevanopikisa zvekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa svondo rapera dzidzokororwe sezvo dzisina kufambiswa zvakanaka. Hurumende inoti iri kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kunyangwe vamwe vatotanga kuratidzira. Iko zino tochienda kuchirongwa chatinopiwa zino itziri kuitika mu America kuna Blessing Zulu achitipa pamire hurumende ya America pakuchidzana kwayo ne hurumende ya Sudan.
Mumiriri weAmerica United Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti vari kusvikana zvikuru nenyaya yekuti mumwedzi mitanhatu yadarika hapana zvinhu zvashanduka zvakanyanya muSouth Sudan munyaya dzezvematongerwo enyika. America inoti kushaya chido chekugadzirisa zvinhu mune zvematongerwo enyika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvinetse sezvo zvimhinga mpinyi zvakakonzera matambudziko mwedzi mitanhatu yadarika zvichiri izvo zviri kunetsa. Amai Thomas Greenfield vanotiwo nyaya yekuti ndiani achavhota, anovhota sei uye kuvhotera ani haisati yaziviswa. Vanoenderera mberi vachiti kuda kupa hurumende iyi mari yekuita sarudzo kuipesvedzera kuita zvinhu zvisina nematuro ose. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan inofanira kupiwa mari kana chete yavandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kuchengetedza runyararo nekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvawanisa zvekudya. Vanotiwo hurumende yevakafanobata matomu muSouth Sudan ine mari inobva kumafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti oil. Vanoti hurumende yeSouth Sudan inofanira kusuma vanhu nezvemashandisiro airi kuita mari yacho. Amai Thomas Greenfield vanoti vari kunedzeka nawo nenyaya yemhirizhonga yakawandisa, umbavha uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu veSouth Sudan. Vanoti America yakatemera zvirango Gordon Kowang Biel, Gatlak Nyanghoth naJoseph Mantio Wayang vari kupomerwa mhosva yekubata madzimai nevanasikana chibharo apo pakamboitika mhirizhonga muLea County mudunhu reUnity State. Vanoti zvikwata zvairwisana izvi zvaibata madzimai senhapwa uye kuvabata chibharo senzira yekufadza varwi vavo. Vanoti uhu hutsinye uye varikurudzira mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir kuti varange vose vakapara mhosva idzi sezvavakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende yeSouth Sudan ine sarudzo yainofanira kuita panyaya yekuti inoda kuzadzikisa here zvayakavimbisa muna 2018 kuti paitwe sarudzo dzakachena mukati megore, uye kuti inoda here kushandisa upfumi hwayo kusimudzira upenyu hwevanhu nekurangawo vari kutyora kodzero dzevanhu. America iri kukurudzira South Sudan kuti iite zvinotarisirwa kuitwa kuremekedza zvayakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoenderawo mberi vachiti makore gumi nemaviri kubva zvayawana kuzvitonga kuzere inguva yakakwana yekuti South Sudan inge yatora gwara idzva. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neSouth Sudan. Maverengerwa neni Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.
Tisati tarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi regai tiku yeuchidzei vateereri kuti mazuva ose muvhuro kusvika chishanu tine chirongwa cheLive Talk chemaminutes makumi matatu chinobuda paterevhizheni neparedhiyo chamunokwanisa kufona muchipa pfungwa dzenyu. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze zvakasununguka kuchaya nhare zvichipa pfungwa dzazvo pane zvinenge zvichiitika munyika. Chirongwa ichi chakanangana nekudzidzisa nekupa chaedza kuvateereri panyaya dzakakosha munyika, uye tinenge tichitaura nevehurumende, vanopikisa nevakazvimirira voga, nenyanzvi mune zvakasiyana-siyana. Musakanganwe kuva nesu muchirongwa ichi kubva muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 1800 1830 UTC kubva nenguva dza8 kusvika nenguva dza830 manheru. Chiregai titarise zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu emvura ayo atouraya vanhu makumi mashanu nemumwe chete kubva zvatanga kunaya mvura. Sangano rePTUZ rinoti varayiridzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende, havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiya imina Taboka Nwe achikupai chirongwa cheIsindebele.